Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo.
Nzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabhani munoyerera nemvura.
Dzimwe dzimba muHarare dzinozadzwa nemafashamo emvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda nemusi wechina. Chirwere chekorera choramba chichikwira apo mvura yave kunaya yakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ari kuyambira vatyairi pamwe nevedzimotokari vemabhazi pamwe nemichovha kuti vange vachachanga achiita basa sebasa munguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva senzira yekuedza kuderedza tsaona dzemumigwagwa. Mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa achanga ari mumigwagwa achiona mafambiro edzimotokari pamwe nekubvisa mumigwagwa motokari nemabhazi zvinenge zvisina kukodzera uyewo kusunga vose vachawanikwa vachityora mitemo yemumigwagwa. Zvakaonekwa kuti tsaona zhinji dzinoitika munguva ino yemazororo uye dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vasiri kutevedzera mitemo yemumigwagwa kanawo kushandiswa kwedzimotokari dzisina kukodzera. Assistant Commissioner Nyati vari kukurudzirawo vedzimotokari kuti vasiyane netsika yekufamba usiku. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mapurisa anenge ari mumigwagwa kuvekumapurisa mugwagwa zviyo kuti kuchapinzekaut zvinodiwa chiri mpeto vanhu ngavafambi zvakanaka munotaona dziri kuuraya vanhu mazuva anokuno ndedze usiku vesatoti vatyairi vachafambi uhiku vatyairi vasatakuri zvokupfurikidza mwari unoona kuti musikari inofanira kutakura vanhu vashanu inenge ine vanhu gumi inofanira kutakura vanhu gumi inenge ine vanhu makumi maviri zvichireva kuti vanhu vanofanira kukoshesa kufamba kwavo varifanira kukoshesa upinyu hwavo mapurisa vozoitawo basa ravo nomunguva tinozongomirira kuti atori pachirungu blame game asina mwana anenge vasingateedzeri mitemo uyezve vasingaiti zvinhu zvofanira kuitwa nemazvo.
Tinoonawo kuti iyo presence kana kungoonekwa kwemapurisa vachimhanya mhanya mugwagwa kunogonawo kutoita kuti vamwe vange vachitora matanho ekusamhanyisa kana kunwa vachityaira nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvamungati muchaitawo here?
Ndo zvatagara tichitaura, ndo zvatirikuzoita uyezve tichabata motokari dzese tinokodzera kufamba pamugwagwa, tinokodzera kutakura vanhu. Ndosaka tiri kuti isusu hongu pane vanozoita misikanzwa hatitarisire kuti motokari dzemushikashika kana mapirate taxis achapfuura pamaroadblocks echipurisa.
Imwewo nyaya Assistant Commissioner inyaya yekuti vemakombi zvikuru takatarisa tsaona yakakonzereswa padhuze nepaliberation museum apo yekunzi vatyairi vemakombi vainzi vaienda vakatarisa kuri kubva dzimotokari. Izvi zvingaitwa kuti mutemo uteverwe?
Zvokutanga varidzi vedzimotokari idzodzo dzinotakura vanhu vanofanira kubatsirawo kuti vatyairi vavo vaite unhu hwakanaka. Hazvina kwazvinombotiendesa, hazvina zvazvinombotibatsira kuti mutyairi unodhraivha wakatarisana nedzimwe motokari uchidhraivha uri kurutivi rutsiri irwo romumugwagwa zvinoreva chii izvozvo? Hazviri tirambe tichingoteererwa nemapurisa munhu akaswa rezinesi rekutyaira mumugwagwa ngaaite muenzaniso wakanaka.
Wari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare ne Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Muri dzine chitsama mumisha yebudiriro nekuwadzana muHarare dzinonzi dzakasara dzisina pekugara mushure mekunge mafashamo emvura azadza dzimba dzadzo mumisha miviri iyi usiku hwemusi wechina. Mapurisa akazivisa nezuro kuburikidza negwaro kuti chikwata chavo chinonunura vanhu munjodzi dzemumvura chesub aqua unit chakakwanisa kununura vane chitsama mubudiriro 4 gokunonzi kuma paddock mushure mekunge dzimba 15 dzazara nemvura mushure memafashamu emvura yakanaya usiku wechina. Ikuwo kunonzi mumwe mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kuti anogona kunga akatorwa nemafashamu emvura aya sezvo asiri kuwanikwa. Mapurisa anonzi akanunurawo mhuri 10 nepfumbamwe mumusha wekuwadzana extension mushure mekunge dzimba dzazara zvakare nemvura. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti dambudziko iri riri kuramba richikonzerwa nekuti vanhu vave kungobvumizwa kuvakira dzimba dzavo munzvimbo dzaisimbosiyiwa dzichinzi dzinofamba nemvura pamwe nekuti vave kuvakirawo mumatoro. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ichokwadi, mukati nenzvimbo yebudiriro inzvimbo ine vanhu vazhinji vakagariswa munzvimbo dzatinoti mabani munoyerera nemvura, uye kune dambudziko zvakare rekuti vamwe vanovaka vacho vari kuvaka misha yavo yakatanangira panofamba nemvura voisa majurahoro anovharira kuti mvura isagone kufamba ichienda mutunjizi tunonorasa kunana Chiveroko. Saka dambudziko iroro rinoita kuti pose panongonaya nzvimbo idzodzo dzinotonyodza. Zvaive zvinhu zvakanaka kuti vanhu vanyanye kudzidziswa kuti kunyange ukawana sendi mukati mebani yakachipa zvakadini ziva kuti uchasangana nedambudziko.
Tiri kunzwa kuti pane mwana ane makore matanhatu anofungidzirwa kunzi angadai akaeredzwa nemvura. Pane zvamati manzwawo here patsaona iyoyi mwana?
Pari zvino hapana chatanga tatitangonzwa kunze kwekungoti kuseni patanga tichimbotaura nevamwe vekunzvimbo ikoko vachingotaura kuti ndo dambudziko riripo mwana haasi kuwanikwa. Saka ticharamba tichingotaurawo nevatungamiri wedu wenzvimbo idzodzo kuti tinzwe kuti situation yacho yakamira sei.
Tinoona kuti vanhu vari kuvakawa zviri kuitika mumaziso ekanzuru. Hapana here matanho anenge achifanira kunge achitorwawo nekanzuru sezvo muri kutaura kuti nzvimbo idzi dzinenge dzichinzima wetlands zvinenge zvichitozivikana nekanzuru?
Dambudziko rinoitika nderekuti panotonge pachitosiyiwa nzvimbo dzinenge dziri open idzodzo achinzima wetlands, maland barons nevamwe vane uori vari mukanzuru imomo kunyange wematongerwo enyika macancellors pavanoonawo mawetlands aya maopen spaces vanotoona iri nzvimbo yekuti vanogona kuchagara rutsigiro. Saka matown planners mukataura navo anokurudzai kuti havana zvizhinji zvavanogona kuita ngekuti pavanozoda kuti mapurisa ekanzuro aende kuda kundodzivisa panenge pari kutofamba mapepa anenge achiratidza futi kuti ane zvidhinjo uye kune mari dzakatobvisirwa kukanzuro zvoita sekuti zviri pamutemo. Kunyange vanhu ivavo vakange vachiudziwa kuti pamuri kuwaka hapazi pamutemo vanenge vachitaura kuti hawana kumwe kwekugara. Saka dambudziko rinofanirwa kutogadziriswa inyaya yekuti makanzuro edu aya anofanirwa kuti asevhise nzvimbo dzekuti vanhu vagone kuzogara kuine mvura, kuinewo masuwa, kuine migwagwa. Zvino iko zvino vanhu vanongoratidzwa bani, votonzi wakai.
Vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare, here Harare Residence Trust, vaPrecious Shumba, vari parunhare muHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hunonzi huri kuramba huchikwira munyika panguva iyo paive kutyirwa kuti kunaya kwave kuita mvura kuchatowedzera dambudziko iri. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zana nemakumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nemusi wechina, chidimbu chepakati nepakati cheuwandu uhu vari vagari vemuHarare. Vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri vanonzi vabatwa nekorera nyika yose kubva zvatanga chirwere ichi. Kusvika pari zvino matunhu maduku makumi mashanu nemana anonzi abatwa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike.
Kukwira kuri kuita huwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere chekorera kunyanya-nyanya mudhorobha reHarare zviri kunyanyokonzerwa nekuda kwekuti vanhu havasi kuwaniswa mvura yakachena, vanhu havasi kuwaniswa mvura nguva nenguva, uye dambudziko remarara asingatakurwi. Tozouyawo zvekare dambudziko remasuweji aya anoramba achingoputika asingagadziriswe nenguva. Ndo zvinhu zvatingati zviri kunyanyoramba zvichikonzera kuti mudhorobha reHarare huwandu hwevanhu vari kubatwa chirwere chekorera hurambe huchikwira.
Tiri kuona kuti nyika yapinda munguva yekunaya kwemvura, zvingabatsira here kukurwa kwetsvina zvichiitawo kuti denda rekorera riderere?
Munguva ino yekunaya dambudziko rekorera richatoramba richiwedzera nekuda kwekuti veruzhinji vari kupona nematsime, matsime asina kunyanyochengetedzwa zvakanaka. Izvo zvine njodzi yekuda kwekuti munguva ino yekunaya marara nedzimwe tsvina dzese zviri kukurwa nemvura zvichinopindawo zvekare mumatsime iwawo. Izvo zvinokonzeresa kuti matsime anga achiwanawo utachiwana hunokonzeresa korera. Toyawo nyaya yezvibhorani zviri mumarokesheni mazhinji, tinoona kuti zvibhorani izvozvo munguva ino yekunaya zvizhinji zvacho zvinoita pakuita yatinoti contamination iya, zvinopedzesera zvazarawo zvekare utachiwana iwo hunokonzeresa korera. Munguva ino yekunaya tinoziva kuti ndiyo nguva zvekare iri kuwanika michero yakasiyana siyana, dzingave mango dzinongotengeswa mumastreets emuHarare, zvingave zvibage zvakabikwa zvakagochwa zvekungotengeswa, mazhanje nezvimwe zvakasiyana siyana. Nekuda kwekushayikwa kwemvura dzimwe nguva vanhu vanongotenga mango dzavo mumastreets imomo votanga kutodya, mumwe anongotenga mazhanje ake votanga kudya. Zvimwezvo nezvibage izvozvi dzimwe nguva kwazvinobikirwa hatizivi kuti mvura yacho inenge ichishandiswa imvura inenge yakaita sei. Saka dambudziko munguva yemvura ino yekorera richatoramba richikwira, tichaona vanhu vakawanda vachabatwa nechirwere chekorera. Togoonawo zvekare vanhu vakawanda vanosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera.
Pane dzimwe nzira here dzingashandiswa kudzivirira kupararira kwekorera dzakaita kana sekubaya nhomba?
Hongu tinokwanisa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere chekorera, asi kubayiwa kwenhomba hazvichareva kuti bakadzuru wotadza kupa vanhu mvura. Nhomba haikwanise kutsiva nhau yemvura. Nhomba inenge yakanaka kubaya vanhu kusina outbreak yatakatarisana nayo, iye zvinezvi tiri muyatinoti muemergency.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare neStudio 7. Mashoko ari kubuda anoti motokari dzakatakura rubatsiro dzinosvika makumi manomwe dzapinda kuchamhembe kweGaza nepamugano weEgypt weRafah. Gaza inonzi iri kuda rubatsiro zvechimbi chimbi. Israel yakanga yaudza vagari vemuGaza kuti vabude kuchamhembe kwedunhu iri, asi pakazopinda mauto ayo akawana paine nzvimbo dzekugara shoma kana zvichienzaniswa nevanhu vakanga vachimo. Zvichakadaro zvichitevera mazuva enhaurirano dziri pamusoro pekuendeswa kwerubatsiro muGaza Strip, America haina kuvhota nechishanu pachisungo cheUN Security Council zvakabvumidza kutambirwa kwechisungo ichi nenhengo dzeUN Security Council gumi neshanu. Israel inoti vanhu chiuru nemazana maviri vaurayiwa kubva zvatanga hondo yayo neHamas, iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chavanopfurikidza mwero. Bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas rinoti zvizvarwa zvePalestine zviuru makumi maviri zvaurayiwa muGaza.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tunisia iri kupinda musarudzo dzemakanzuro mangwana senzira yekuwedzera uwandu hwenhengo dzedare iri kuburikidza nekuumba rimwe dare repiri rakanangana nenyaya dzebudiriro. Vadare mumatunhu ose eAmerica vari kudzoka kubasa mukutanga kwa 2024 vachitarisirwa kushoropodza kurwiswa kweIsrael neHamas musi wa 7 gumi guru, vamwe vachitarisirwawo kutora matanho akaomarara. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa namavhilas musanganya westudio 7, asi nhasi muri kuchipiwa neni tichitarisa mabasa ari kubatwa nesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust richitungamirwa namuzvare Alice Kuvea, ekusimudzira madzimai emuchitungwiza uye zvavari kutarisira kuita muna 2024.
Zvatinotanga chekupa vanhu chikafu musi wa 31 nevamwe vatinoshandidzana navo, uye zvekare takaita mamachi kukurudzira nyaya dzegender based violence, mhirizhonga mudzimba, mhirizhonga muzvikoro, mhirizhonga mumuchamatiki, uye kuti ticharamba tichiita mabasa aya ende tichavandudzika. Uye zvekare inini semumiri weboka rechike takaendawo neorganization inonzi Westation rakapera inomirira madzimai taanga tiri kugokwe, uko kwataita zvekare yatinoti bhaketu mbaketu, maimine sipo, maimine masenitary pads, matiki brush, makamu, mafuta, zvakawanda wanda zvekuti madzimai abatsirika. Saka chirongwa ichi chichazenge tichiunza zvekare muchitungu, iko zvino tine zvimwe zvatikamirira kuti tikwanise wanwa tichipa vasikana vechidiki muchikoro.
Ko, munyaya dzezvematongerwo enyika zvii zvakaitwawo nemadzimai mudunhu menyu?
Takave nechirongwa chakanaka chevota registration, chatakaregistra vana vechikoro vanosvika kuma 1200 vanove vakatanga kuvhota musi wa 23 August. Saka azizi njita chakaita chumango kuru jiwa kuchigaita wana. Batimo bata na nao mama organization. Ankuwa sawa tupatuwa batikapu kama wheelchair. Kama school fees ndoni medampu jikoviriko. Na school fees aanchi. Ya kumitakumushe muno mungika. Kana uchimizika munu. Iko ushikana uchitu anuane Christmas apana. Christmas anuarungu olimu jimba zao. Lakitu wonga kutu anuende saa lai ronge jema school fees nyeshe ma uniform.
Tinoona kuti madzimai akawanda anorarama nenyaya dzekutengesa. Vakashandawo sei mugore irori ratiri kubva madzimai?
Tinongotenda nekoti obva yakakapuwa sechikeke yekumisa kupwanwa kuti tiri pamutemo kwekutengesera kana kuti mavhengiri stores. Izvozvo zvakambotibatsira uye zvekare takagarawo pasi nekanzuro yechitungidza. Tika kuru kuru otu wano wa badaro omari yekuti wa sarambu wa chunguru tuwa nekazi nineta 10 years kutuwa kwa mtuwa mkwa kichenge sasele kwa wano kichenge sere kaka miza kuwa hapa kutuwa kichenge sere kito kwa dazi na mira mchezi mkuru kunai wano kichenge sere pato mungu odi atika ziri nenge chungo damari ainaka yaka waka sechindi kutuwa yaka tupa uchanga kukoreri
kwa mkoreri rukuya ala 2024 semadzimai emuchitungwiza zvinhu zvamungatarisirawo kunge muchiita kana kupedzisa zvirongwa zvimwe zvamunota tinotarisira kuita ichi nechichi
kana ngetenda tikutarisira kuramba tichibatsirana kumatraining zvandamboreva kubatsira vanotambura kubatsirawo nechikafu uye zvekare kupa vanhuwo mabasa kutitsaunu kuti vaite mabasa emaoko tikutarisirawo kuti tiri pane mamwe mapoka atakashandira nawo aita madzimai mari yesu atange mabasa emaoko anotangasauzike satfultasoki shuwangu atibatsira vakadzi vakawandisa zvikuru uye zvekare dambudziko remvura muno muchitungwiza isu vakadzi tisiri kutambura tirikutarisira kuti hurumende ichatinzwose zvetakanyora kune mukuru wenyu kuti vationewo pakuvakwa kwedhemu redu tikwanise kuwanzwa tichicherawo mvura mumatepi tisarambe tichitenga nekutakura migomo zuva rega rega uye tichitarisira zvekare kuti vakadzi vazhinji vachange vachipinda muzvigaro zvepamusoro ungadai kuri muzvikoko kumachechi munzvimbo dzakasiyana siyana nekuti mudzimai tisu tinekwanisa kana kuti tine chido nekuvakaguta tikatarisa vapa tichienzanisa nevarume vatitamboisa pazvigaro uye chimwe chandandangara tingotenda kuti kekutanga muguta rechitungidza taitawo meya wechidzimai saka tinongozvitenda.
Aiwa ndinotenda zvikuru muzvare kuvheya ndichiti muwe negore dzva rakanaka nekrisimusi yakanaka.
Atotenda nemiwo.
Ndinotenda, thank you. Manga makateerera kuhurukuro yataita namuzvare Diana Kuvheya vanove mukuru wesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitrust. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro namukoma Presmo Musundi vanochovha mabhasikoro zvemumijawo. Mukoma Musundi ndemumwe wevachovhi vemabhasikoro vakachovha mabhasikoro avo kubva kuJohannesburg muSouth Africa vachisvika muBulawayo svondo rino senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vasiyane nekushandiswa kwezvinodhaka.
Yes, ndiri muchikwata chakachovha kubva kuSouth Africa kusvika kuBulawayo kubva nemusi weMonday urimusi wa18 December 2023. Ndakasimuka kuJoburg ma7 makuseni 7 am ndobva tarova usiku wose asi ndokuda kuti takange taona kuti hatina back up kumashure kwedu. Maoko anga anga asina chakwanisa kupula mabreaks chibva ndaenda nefi yandakaenda naye kunosvika muGwanda. Vandamirira vamwe kuti vakwanise kusvika muGwanda panekuda kuti ndakasvika usiku ndibva ndambozorora muGwanda ndibva ndazobuda muGwanda na 3 am kuenda kuBulawayo. Ndakasvika muBulawayo kuma around 7-8 makuseni ndakandave kuBulawayo ndokwa ndakazomirira chimwe chikwata chose zuva rose kuti chisvike chibvaizosvika na 6 manheru.
Chinangwa chenyu chekuti mutore rwendo urwu rwekuchovha mabhasikoro makiromita akawanda kudai changa chiri chei mukoma Presmo?
chinangwa nechivavarirwa kuti titore danho rekuchovha uye kuzvishungurudza nemabhasikoro kubva kuJoburg kusvika kuZimbabwe inhau yekuramba zvinodhaka kuvanana kuzera rechidiki zvinova ndizvo zvauraya nyika dzakawanda ndo zvakakonzesa kuti nyanye kunge tiri pamabhasikoro kubva kuSouth Africa kuya kuZimbabwe kuda kwekuti say no to drugs ndo ranga riri zita recampaigni awareness yedu. Ndofunga veruzhinji vanogona kunge vachingofunga kuti vanhu vakazviita mandevele chete, kwete. Ini handisiri mundevele, ndiri mushona. But ndinokuda kuti kana mukange mavaka friendship nevanhu vanobva kune imwe district, kana friendship yenyu yakasimba, ushamwari hwenyu hwakasimba, munokwanisa kuita chinhu chimwe chete pakashayiwa kana kuziva kana mumwe chete kuti hamuzivi vanhu vanotaura rurimi rumwe chete.
Icho chirongwa chenyu chakanangana nemazera api mukoma musundi?
Ngati awareness yedu yanga yakanangana nekuramba kwezvinodhaka kuzera rechidiki nezera rechikuru zvinova ndizvo zvauraya nyika. So tinotenda zvikuru sei kumasponsors nevamwe vese vakabatsira kuti rwendo rwedu runge ruchibudirira kunyange zvavo vamwe vasiri kuzvibhiliva kana kutenda, asi tinongosiya paruoko rwaMwari. Tinofunga kuti vabhilivhe tichaita kuti tivatumire mafambiro atakaita pamaGPS edu kusvika chinosvika kuBulawayo. Dzimwe nguva vangava nekufara uye nekutendeseka nekuti vamwe vanoshoropodza uye kushoora, asi ngati kambeni yedu yanga yakanangana nesay no to drugs kuzera rechidiki.
Tinoona kuti rwendo rwamakafamba rusi rwendo rwekutamba narwo. Mune matambudziko amakasanganawo nawo here mukufamba imomo?
Matambudziko mazhinji atakasangana nawo mukati merwendo. Tinofunga kutsanangura zvingatoda mapeji akati wande, asi muchidimbu ndine tarisiro yekuti ndofunga next patinoita zvakare ride yedu yakafanana naiyoyo tichange tiine backup ka kuitira kuti tisatakura mabhegi pamabhasikoro kana kumisana yedu, nekuti zvinhu zvimwe zvinotipedza pawa uye kuneta. Nokuda kuti zvinenge zvichirema, asi nokuda kuti haungazofambi rwendo rwemazuva matatu uri pamusoro pebhasikoro usina uniform, mbatya dzekushandisa kuti unge uchichinja murod, zvinoda kuti ufambe wakazvitakura. Uyewo kuti kana tichinge takumbirawo kuti vanhu vasponze like zvakafanana navana nechikafu muzhira, zvinhu zvisingatifadzi pakuzobvisa mari dzedu tichitenga isitanga takambotarisira kuti pamwe vanhu vachatibatsira. Saka ndezvimwe izvozvo matambudziko uye zvinhu zvisingafadzi murwendo, asi tinongozvisa mumaoko aMwari nokuti iri ranga riri zano redu, ranga risiri zano rezvikwata zvatinomhanyira tiri kuSouth Africa.
Tinonzwa kuti urongwa uhwu hwakatangwa namukoma Meli, imi makazopindawo sei?
Akangotiwa atisherawo nyaya kuti varume ini tinoda kufamba nebhasikoro kubva kuJoburg kuenda kuBulawayo, tichibva tasvitsa nyaya kuzvikwata zvatinochovhera tiri kunoko sei. Hazvingakwanisike here? Zvikanzi kana muchida nemwoyo yenyu yese munokwanisa kuzviita. Ndobva pangoitawo mamwe masponsa akavolondia kwataisvikira kuBulawayo kwacho, uye vamwe mataizoita marefreshments murod like True Elegant pagomo yepaBright Bridge kusaidi rekumavirira kweborder. Tinofara zvikuru newelcome yavakaita kwatiri. Zvinhu zvinodadisa chaizvo. Chikafu chatakadya ipapo changa chakarongeka, marefreshments atakawana ipapo anga akarongeka, uye mabatiro avakatiita vakaratidza chido kuti tiri vanhu kwavari. Pamakadho zvakare kunyange zvazvo paiva pakati peusiku, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru kwazvo. Kune pagaraji repaGwanda tangamwa zvangu zita regaraji, asi vanhu vairatidza kufara zvikuru sei nekuda kwekambeini yatanga tiinayo, uye Bulawayo yose vanhu vakaratidza kutigamuchira murudo rwaMwari uye murufaro.
Vanga vari muchovhe wemabhasikoro emijawo mukoma Presma Musundi vachitaura vari parunare kuchiredzi nestudio 7. Teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoyambira vatyairi nevedzimotokari kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa munguva ino yezororo. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.